Vachitora mashoko ekubvara musangano uyu wanga uchipindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu vamunangagwa vati ndivo vari panyanga sezanu PF saka nokudaro vekunze havafaniri kuve nechekuita nemapato anopikisa.
Vaenzi vanouya muno vachiti hakune hurumende yezanupiefu, hakuna angabva kujapan kana kuamerica kana kurussia kana kubrazil kana kulesuto kuti muno munotongwa nezanupiefu inekukuzanani. Haa, makazviona kuti you are the rulers of this country. You are the power of this country. You are the government. You are the government of this country. You are the toast of this country. You are the way of this country. You are the future of this country. Ndimi munovaka Jerusalem yakanga yawa yatugwa nevarume hakuna umwe ndiwani hemiya ndimagara muno.
Mashoko avamunangagwa aya anouya apo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachiti munyika munofanira kuitwa nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika dzinenge dzichitungamirirwa nemuyananisi anove kana akambo vemutungamiriri weimwe nyika. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura navachamisa pamwe nemutauriri webato ravo vaDaniel Molokele, MDC yakaburitsa mashoko ekuti nhaurirano dziri kuitwa navamunangagwa pamwe nevatungamiriri vemamwe mapato madiki akakwikwidza musarudzo dzegore rapera hadzina chadzinobatsira nacho nyika sezvo bato iri richiti gakava riripo munyika riri kukonzerwa nekubirirwa kwarinoti kwakaitwa sarudzo dzegore rapera. Zvichakadai vamunangagwa vadzokorora mashoko avo ane zuro ekuti havasi kufara nekuratidzira kwakaitwa munandira wegore rino uko kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vakuvara. Vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzione kuti kuratidzira kwakadai hakuzofi kwakaitwa zvakare. Vatiwo nhengo dzebato ravo pamwe nevashandi vese vehurumende vasiri kuita basa ravo zvakanaka vanofanira kubviswa pazvigaro vachiti izvo zviri kudzosera nyika kumashure. Vatiwo upfumi hwenyika huchasimudzirwa nenyaya dzekurima vachiti havachadi zvavarimi vanogara vasiri paminda. Panyaya yemamiriro akaita zvinhu mubato ravo vamunangagwa vati bato ravo rakabatana zvikuru vachiti havachadi kunzwa nhengo dzebato ravo dzinoita gumbo mumba gumbo panze.
The party is alive. Zanupiefu imhenyu. Ungakangamwa izvozvo kuti Zanupiefu imhenyu. Zanupiefu is united. Ungakangamwa imhenyu yakabatana. Asi tanzi kana maenda kumusha mona muzavariko kuti Mwari akati ticharya zveziya. Production, production, production.
Mashoko aya anouya apo pachinzi pane kusawirirana pakati pavo nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya dzehukuru mubato. VaChiwenga vati musangano uyu wafamba zvakanaka uye vati chasara kwave kuzadzisa zvabvumiranwa pamusangano wepagore uyu.
Taita musangano wedu unoisofadza zvikuru. Handifunga kuti pane mumwe pakati pedu panapa ari kuenda achinyunyuta kuti ndakatambisa nguva yangu kuenda kumusangano. Paripo kuna musangano wafamba zvinomwisa mvura uye tinoda kutenda zvikurususa one for the discipline which you just displayed. two for the attention. You were quite attentive when all proceedings of this conference were going on.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu vakaita sava Leonard Muganyi vanoti vafara zvikuru kuti musangano uyu wabvumirana kuti vamunangagwa vave ivo vachamirira bato reZANU-PF pasarudzo yemutungamiriri wenyika muna 2023
mawings ose anosanganisa Women's League, Youth League nemen wing machairmen ese ari 10 ari kuti 2023 vamunangagwa muoffice. Musangano wedu weZANU-PF haumbozodzokeri shure, uramba uchienda mberi uda production. Ari mashoko apedzisira achitaurwa na president vamunangagwa, and ivo vachitaura kuti munhu umwe neumwe anofanira kuti ade umwe wake kuitira kuti nyika yedu iendere mberi, musangano wedu iende mberi.
Zvimwe zvabvumiranwa pamusangano uyu zvinosanganisira kuti vamunangagwa vawedzere nzendo dzavo kunze kwenyika vachinotsvaga kusimbaradza ukama hweZimbabwe nenyika dzekumavirira sezvo kuriko kune vekunze vane mari vanokwanisa kuuya kuzosima mari munyika. Musangano uyu wabvumiranawo zvakare kuti vese vachada kushanda muhurumende vanofanira kunge vari vanhu vakaita zvidzidzo zveNational Youth Service. Zvabvumiranwawo zvakare pamusangano uyu kuti paumbwe mutemo uchabata zvizvarwa zveZimbabwe zvichawanikwa zviine mhosva yekushanda nevekunze kusvibisa zita renyika. Musangano uyu wabvumiranawo kuti patsvagwe nzira dzekuti mishonga isiri kuwanikwa muzvipatara igadzirwe munyika sezvo pasina mari yekutenga mishonga iyi kunze kwenyika. Zvabvumiranwawo zvakare pamusangano uyu kuti ZANU-PF itore matanho akasimba kunhengo dzayo dzinoita zveuori zvikuru semunyaya dzekugoverwa kwechikafu panguva iyo nzara yakapfunya chisero munyika. Zvabvumiranwawo zvakare kuti zvisungo zvabuda pamusangano uyu zvizadzikiswe zvikuru sei kumaruwa uko bato reZANU-PF richitiwo ndiko kwarine rusigiro rwakanyanya kuitira kuti rigokunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East, ndini Thomas Chiripasi.